Kungu tiri kunzwanya rwendo urwo rwemumiriri weUnited Nations panyaya dzezvirango neukama hwazvo nekodzero. Asi dambudziko riripo nderekuti hurumende yeZimbabwe iri kungotsvaga manyautsa mukanwa ekuti inzwe mashoko anogona kuifadza iyo pasina zviripo zvinobatika zvingaite kuti upenyu hwevana veZimbabwe huvandudzike huve nepundutso. Nekuti tinoziva kuti iko zvino kubva zvapinda hurumende yavamunangagwa zvirango zviripo zvakatemwa zvakanangana nevanhu vanotungamira pane zvemitemo nevamwe vakadomwa panyaya dzeuori. Izvozvo hazvigone kuti zvibiswe kana kumira nenyaya yekuti kwauya nhume yabva kuUnited Nations. Vanhu vane simba rekutseketudza zvirango, vanhu vari pasi pezvirango vakataurirwa kuti vasimudzire kodzero dzevanhu.
Tichitarisa iko kuuya kwaamai Dohani kwakakosha zvakadii kuchimiro chenyika?
Kunobatsira kuti kana vachinge vauya vakaona vakapa zvavanenge vakurudzira zvikagadziriswa kana kuti zvikazadziswa, zvinogona kusimudzira chimiro chenyika. Asi chakanyanyisa kukosha, chinonyanyisa kusimudzira chimiro chenyika, kuri kuona kuti mhuri yenyika iyoyo, vana veZimbabwe, vanobatwa sei pamberi pemutemo, kodzero dzavo dzinochengetedzwa sei nenyika yavo. Ndo zvikuru iko zvino. Iko zvino tinenge tichinzwa nyaya dzekuchema chema kunenge kuchiita mhuri dziri kwamutoko dziri kuuzumba, nenyaya dzekuti vari kubiswa mumisha yavo kuti kupinde vanopinda vachichera matombo egranite. Tinonzwa kuchema chema kuchipinge zvimwe chete, kuchiredzi, kuchilonga zvimwe chete, kuhwange, kudinde zvimwe chete. Saka izvozvo ndo zvinotariswa panyaya yechimiro chenyika kunyanya.
Tiri kuona kuti kuuya kwaamai Dohani hakasike kutanga kuti nhume yeUnited Nations inge ichiuya kunotarisa nyaya dzekodzero. Takaona amai Anatibai Juka vachiuya muZimbabwe muna 2005. Pane zvazvinoshandura here?
Kuti paite shanduko, hunge hurumende ichitenda kugamuchira zvainenge yataurirwa kuti iite. Iko zvino hapana shanduko yatinganyaya yekutarisira, nekuti tinoziva kuti dzimwe nhume dzakauya kubva kunguva yaamai Tibai Juka dzaitaura kuti itai zvakati nezvakati nezvakati nezvakati, asi hazvina aiteerera. Saka zvinenge zvisina basiro yazvinopa kumhuri yeZimbabwe. Nekudaro chinonyaya kuti chikosheswe ndechekuti hurumende yeZimbabwe yavamunangagwa idzidze kuita zvainenge yataurirwa.